Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 6 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana manomwe ane gumi nevatanhatu 716. Vagari vemuchitungwiza vanogunun'una pamusoro pekushayikwa nekutengeswa kuri kuitwa mvura muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika kumazana manomwe ane gumi nevatanhatu 716. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevasere nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava vasere vakabva kusouth africa, vatanhatu kubotswana, mumwe chete kubva kucanada uye vatatu vakachitapurirwa munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi muZimbabwe izana nemakumi masere nemumwe 181 uye vafa vari vasere. Panhau reSunday News rinoti tsvina yevanhu yakawanikwa mumvura yekunwa mumusha wekugara weLuveve muBulawayo. Zvinonzi mvura iyi ndiyo yakakonzera kupararira kwezvirwere zvemanyoka zvetyphoid nedysentery izvo zvakauraya vanhu gumi nevatatu. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaudza bepanhau iri kuti hurumende iri kutarisisa mvura iyi zvakadzama. Maguta mazhinji munyika ari kunetseka nekushayikwa kwemvura. Vagari vechitungwiza vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yemvura iyo yava kutengeswa muguta iri. Mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemvura pamwe chete nekutsemuka kwepombi dzezvimbuzi kwasvitsa vagari pakaoma.
Ichokwadi kuti nyaya yemvura yanetsa zvikuru muno muchitungwiza. Mvura iri kuwanikwa kune dzimwe nzvimbo kamwe chete pasvondo kana kutoshayikwa zvachosa mwaane gore kana kutopfuura vasingawane mvura.
Saka munorarama sei Muzvare Kuvheya?
Zvinhu zviri kutishungurudza nekuti iko zvino mvura iri kutengeswa, vazhinji vamwe vari kuita $2 ma20 liters bucket, vamwe vamafour, vamwe vamafive. Zvinhu zvinoshungurudza nekuti mari chaiyo hatina kwatiri kuiwana, especially nenguva ino yelockdown.
Moita sei nenyaya iyi sezvo isingagoni kumbomira kugadziriswa?
Taikumbirisawo ministry yelocal government, tokumbirisawo central government kuti dai vatibatsira kuti tiwanikwe tichivakirwawo dhemu redu kuti zvitisarambe tichishungurudzika nekutsvaga mvura kuHarare, nekutiwo Harare pachezvairi kutotamburawo kuti ikwanise kuwanikwa ichipa vagari vayo vese mvura. Kwozoti isusuwo Chitungwiza tine vanhu vanosvika kuma 1 million vagari vechitungwiza. Saka tosvika rini tichitenga mvura? Chikumbiriso kwatiri kuti kanzuro yechitungwiza dai vabatana naminista welocal government, pavobatana necentral government kuti vaone kuti vaita nekukasika kuti nyaya yedhemu ivakwe, rivakwe kuti tikwanise kuwanikwa tichiwana yedu mvura. vagari vatambura zvikuru ende nguva ino lockdown tikutotyira kuti korela kana typhoid inokwanisa kutinga zvakadaro zvekare kunyangwe masuweji chaiwo ari kuputika kanzuri kupowa maexcuse yekuti haina mari dzedisease marara ari kutakurwa pano neapa zvina hazvina kumira mushe mukati munyike munzvimbo ino yechitungwiza taikumbirisa kuti vanokwanisa angadai ari madonors vanokwanisa kubatsira ngavatibatewo tikwanise kuwanikwa tichiona kuti nyika yechitungwiza yagadziriswa nekukasika vanhu tisati taparara nezvirwere zvakasiyana siyana
avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvheya vari parunare kuHarare nestudio 7 tabatavo vakafanobata chigaro chemunyori weguta rechitungwiza Dr. Tonderai Kasu avo vati vakuru veguta iri vanoona mamiriro akaita zvinhu pamwe chete nemunisipariti yeguta rechitungwiza vakachera zvibhorani 25 vachiti wadhi rega rega rakachererwa chibhorani. Dr. Kasu vati munisipariti yakatotangidza kuchera zvimwe zvezvibhorani 33. Kunyange hazvo chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichipararira vamwe kumamisha kwakaita sekuchipinge vanoti dai zvirongwa zvekuendesa masimba kumatunhu zvadzadziswa sezviri mubiriro remutemo zvave nani kuwanisa vanhu vasiri mumaguta ava zvikwanisiro zvokurwisa coronavirus sezvo zvakawanda zviri kungoitwa kumaguta makuru. Sangano Platform for Youth and Development rekuchipinge rakaita musangano zvondorapera kuzeya nyaya yekuendesa masimba kumatunhu uye rinoti musangano uyu wairemekedza kurudziro dzeWorld Health Organization dzekuti kusatapuriranwe chirwere. Hatina kukwanisa kubata mukuru wechipinge Rural District Council vaBlessing Mambosha kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvemusangano nevagari. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wePlatform for Youth and Development Trust vaClarice Maduku.
Tiri kuona kuti pane mukaha wakakura kana kuti pane gepu rakakura pakati peveruzhinji vanowanikwa kumaruzevha yekuti havanyatsozwisisa kuti kana takutaura nyaya dzebudiriro ndepapi panopana munhu kuti akwanisewo kuita influence kufambiswa kwenyaya dzebudiriro. Saka maprogiramu atinenge tichiita ndeyekuti tikwanise kuvaka hukama ihwohwo hwekuti vatungamiriri vakwanisewo kunge vachisvika paground vachinzwisisa zviri kuitika uyewo vari paground vakwanise kunge vachisimudzirawo zvichemo zvavo kuenda nazvo kumusorosoro.
Ndianani vakauya pamusangano uyu vari vakuru vakuru uye zvavakataura zvakatambirwawo sei nevanhu?
Pamusangano uyu vamiririri vekanzuru vachitungamirirwa navaBlessing Mambosha vakauya vaine mukuru wekanzuru Mai Patience Mlambo uye anovatevedzera vaCharles Mugido neumwe kanzera anonzi Rodas Mangu wekuward 3 vakanzera Mugido ndewekuward 20 ava Mai Mlambo vari vekuward 17 makanzera. Zvinhu zvakakwanisa kuitika pamusangano zvatinofungwa zvakafamba zvakanaka ndekuti pakakwanisa kuitika nhaurirano yakakwana. Mastakeholders anga aripo anga achibvunzawo mibvunzo vachikwanisa kupindura ivo saChief Executive Officer vaMambosha. Saka tinofungwa ndo chinhu chekutanga ichocho tisinganyenyatarisa kuti mibvunzo yavaipindura iyi vainyatsa kuipindura nemo nemo here asi kutoti vaikwanisa kubvunza pachiitika nhaurirano yanga iriyo singwi singwi yemusangano uyu kuti pange paine nhaurirano pange paine hurukuro pange paine kusangana nekutaurirana kuti mastakeholders vanoswera munharaunda vachimirirawo zvakasiyana siyana sekuti vemabhizinisi madzimutape madzimambo edu vechechi vawane mukana iwoyo. Tinozviremekedza tinofunga kuti chinhu chakafambira mberi. Chechipiri chekuti tinofungidza kuti kutaura kwanga kuchiitwa naChief Executive vachitipa humbo hwemashandisiro avakaita mari sekuti pamari yavakapihwa inosvika 14.7 million yavakatopihwa pamabhechi maviri vakakwanisa tingati kuita acquit. Saka izvi zvinotibatsira kuti tizivisise nekuti yanga yagara iri nyaya yevagari vatinosangana navo zvino zvinoita kuti vanenge vachiti zviri kuitwa nekanzuru vari kungoita zvavanofunga ivo mapriorities avari kuisa ari kwasanga ari ekumameeting kwavo vanhu vari kuswera munharaunda vasinawo chavanenge vaita vasinawo kuita participate saka musangano uyu wakabatsira kuti vaonewo zvinotarisirwa nemastakeholders nekwavanobva kuti hurukuro inyatsofamba zvakanaka ndo chimwe chechipi chatofunga chakabuda zvakanaka
tichitarisawo nyaya yekuti kune chirwere checoronavirus makaitawo here zvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano kuti muite kana muchiita misangano yakadai uye kuri kuti nyaya dzedevolution dziri kufambiswawo zvakanaka zvii zvamungati zvakakosha zvigadzidzwa ipapapa kuti chirwere checovid-19 ichi chingarwiswa sei
isu seplatform for youth and community development tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kwechirwere checovid-19 tiri kufambawo tichikusha mashoko kuti vanhu vange vachiziva sekuti pachirongwa chitanga tiri ichochi ndo zvinhu zvatakatanga kutaura nezvazvo uye vanhu vanga vaya pamusangano vanga vakagara vachitevedzera zvinodiwa neWorld Health Organization kana kuti neve Ministry of Health and Child Care muno muZimbabwe
muungatiwo here vanhu vari kumamisha uku vari kunzwisisa zviri kunyatsoitika tichitarisa idzo nyaya dzecoronavirus uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vafa vapora nevari kurwara
tikatarisa kuti pari zvino isusu tine dzane mwedzi dzinosvika mitatu tiri palockdown izvi zvimastatistics anenge akanyakukurira kwatingati kusendera government vakurira kuti ndizviri kungoitwa kumadhorobha simba riri kunyanyakuwandira kune zviri kuitika kuHarare Wilkins Hospital kana kuti Harare Central kana kuti ndokunyanyopihwa attention saka tinofunga kuti dai tairemekedza devil sematauriro atanga tichiita pachirongwa taiona kuti vanhu vanoziva nenyaya dzehutano yatingati right to health inokosha zvakanyanya
mukuru weplatform for youth and development trust vaclarice madhuku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 kwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa ne chirwere ichi kuri kuya apo vashandi vakawanda vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa ishoma hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kusouth africa avo vanodarika zviuru zana zvine makumi masere nemasere 188,000 kunogona kuipirawo zimbabwe vafa musouth africa vadarika zviuru zvitatu zvichakadaro africa centers for disease control and prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mana ane makumi matanhatu nemana 464,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muafrica uye vashaya vachidarika zviuru gumi nerimwe zvine zana rimwe chete 11,100 vapora vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nematatu 223,000 huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nerimwe ane zviuru mazana matatu 11.3 million Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukroniko munyori wekuta reBulawayo vaChristopher Dube vakaudza musangano weZanu PF nezuro kuti kanzuro yeguta haisisina mari naizvozvo inoda kutangidza kuti vagari veguta iri vabhadhare mari yebitiro nemastend nemadhora ekuAmerica. vadhuvie vakati kanzuru yavo haichakwanisa kupa vashandi vayo mihoro yavo. Mudaily News vaimbova mutungamiri wevechidiki muzanu PF vagodfrey tsenengamu vanoshora mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nemutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vachiti vaviri ava vatadza kubatsira nyika nekuramba vachirwisana pachinhambo chokuisa zvido zvenyika mberi. Zimlive.com inotaura pamusoro pekufara kuri kuita vanhu muguta revictoria falls zvichiteera mashoko ehurumende ekuti nzvimbo dzinofarirwa nevashanyi dzichizururwa. Nzvimbo idzi dzakange dzavharwa nehurumende musi wa30 kurume mukurwisana necoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 vachamarari TV Studio 7 nemhuri yese yeZimbabwe. Ini ndini ndinoitwa Maxwell wayo kuchipingo kwachibuku kufana chipangayo. Ndinoona sokunge muZimbabwe kuita maelection zvata zvinhu zvekutopedza nguva.
Haina ndinogara kukwekugume kwachireya uko ndiri kubatikana nazvisingaiti nenyaya yecovid. Vedu yecovid irimo muno muZimbabwe, covid irimo, ngatitevedzerei zvatiri kudzidziswa. Vedu vengatitevedzerei, covid ndo yavemo. Tasi hama dzedu dzafa, tasi mone kwakaipa. Vedu ngatitevedzerei, ngatitevedzerei zvatiri kudzidziswa. Ko pamakatsanya vanhu shuwa makatsanya nemwoyo wese here imi kana makangotsanya zvifeki?
Makadii pastudio 7 wana jonga kande miri. Ndinoda kutaurawo nyaya yangu ndakanangana nana munzurawo nana komichi kwamba wachizi tichamisa akawana mavhoti 2.6 million, vachiti iwo ndiwo vakakuita kuti mavhoti iwo tichamisa wane mavhoti akadaro. Isu wana moge komichi ava nana munzura hativazivi, hatitombowazive. Vasazvifurire varume vachiti tinovavhotera, isu tiri kuteera chamisa kwete kuti MDC kana MDCT. Isu tiri kuda zita rachamisa ndiye president wevanhu, kwete zvavari kufamba vachitaura vachizvitutumadza izvi. Chamisa kana akafoma menu bato rinonzi chii kana chii, isusu ndiye munhu watiri kuteera chete. Ndatenda.
Makadiko Studio 7, makadiko uko muri kutaura unomwe wavarayiridzi ukwagutu. Estatambura isu samaticha. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kurwadza. Izvezvi vanhu vari kunzi tivhure. Ifungai kuti makeses ari kuramba achiwedzera. Iyo local transmission chaiyo iri kunyanyisa. Kokuzoti tikavhura kee, handiti tinofa tose navana nanamai kudzimba, nokuti vana vanenge vave kuchikoro vodzokera kumudzimba. Vanhu vaosocha ava infected. Tarisa izvezvi, local transmission iri kunyanyisa. Kokuzoti tavhura veduwe vehealth ngavatipindirewo tizinhu gomino Zimbabwe tinofa. Tinomanyireko kufura, nyika ndeyedu, vana ndeveda, saka tingagodi manyireko kufura. Ndatenda.
Ya ini ndinoda kutaurawo panyaya yevanhu vari kudzingwa, maMPs nemacouncillors MDC Alliance. Vanhu ava vezanupf vari kurwisana neMDC Alliance, saka iri inotova strategy yavari kufunga kuti kana tikadaiso pamwe tingava disturb. Bato ravo rikutadza kuva rakabatana, rodhivhaidhana then rokona kuva rakasimba. Asi hazvishandi nekuti masupporters avachamisa. Takangomira sezvatiri seizvizvi, hapana munhu anochinja, hapana munhu asinga. Munhu wese anongoziva kuti kuna vachamisa president wemdc Alliance. Vana kupera munzura vari kushandisiwa, haisi mhosva yavo. Vakapuhwa mari vari kushandisiwa nezanupf, haisi mhosva yavo. Vachazozviona vavo kuti takaita offside. Asi zvisinei, nekukurudzirawo bato remdc Alliance kuti ngatirambei takabatana. Varume tinosvika, ngatibatanei, ngatisanei nevanhu vanoshandiswa. Tinosvika, varume vatinozotivaziva kuti vane utsinye. Ikezvino varibishi kudzinga maMPs nemacouncillors asiri ebato ravo zvinova zviri muconstitution hausi muconstitution yezimbabwe izvozvo asi ivo vanozviita nokuda kwokuti vanoziva kuti takabhekewa nevanhu vavanoti vari kutonga vacho vari mumasimba avakaba saka zvisinei mwari haasi benzi
kwazivai studio 7 ndinokutendai nemashoko amunotiburitsira ini ndini John Kafire kuti nyika yedu ichinje iri kuda kuti tibatana asi kubatana kwacho kwakuda kuti titsigirwewo nemasoja masoja aitewo sezvaitwa kumalawi malawi masoja aitsigira vanhu vaiprotekta vachichengetedzwa kwete kuurayiwa kana kurohwa mapurisa ndiyo akanganisike kuya achisunga achirwa vanhu ndosaka vakabudirira zvavakaita iko zvino nyika yezimbabwe haichaita taakungokumbirawo kuti masoja dai vakanzvisisawo hatisi kuvaseka kuti mari dzavari kutambira ishoma asi iwo pachavo ngavazvionewo kuti aiwa ka zveshuwa kuti zvinhu zvedu zvitichinjire muno munyika ka ini ndikasumudza musoro semusoja ndichasungwa kana kuurayiwa asi ngatiprotekte vanhu vari kudemonstrata iko zvino mademonstration vanhu vanotya kudemonstrata nokuda kwokuti vakungotyawo kurohwa nekusungwa unongofira mahara chabuda chacho hapana asi ukafa zvichinzi zvaunga chidemonstrata zvabudirira zviri nani nyika yedu yezimbabwe haichaita ini ndiri kuno kusouth africa asi ndiri kutorwadziwa kuti ko tichadzokere here kumusha kumusha kwakungoda mutungamiriri anodiwa nevanhu mutungamiriri anokwanisa kusumudzira nyika yezimbabwe satongokumbirirawo kwamuri kuti masoja dai mukasumudzwa musoro mutungamiriri watakungoda angakwanisa kusunungura zimbabwe ndishamisa chete vamwe vese ava tikungoona kuti havana zvishuwo zvaachakwanisa kusumudzira hatidi hondo inodeura ropa tinoda chikoro chekushandisa pfungwa chete tasa vazhinji vacho vakaenda kuchikoro pfungwa dzava dzisi kutambira asi tikuona kuti masoja akatitsigira vanhu vanodemonstrata zvinhu zvinobudirira
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica muimbi ane mukurumbira pasi pose Kanye West azivisa kuti ari kuzokukwidza kuve mutungamiri weamerica gore rino vazhinji vari kuseka vachiti kurota kuri kuitwa naKanye vanoongorora zvemitambo vakazvimirira vatafadzwa munjanja vanoti Kanye achaita dambudziko nevanhu vechitema pamusoro pekudzikira kwake mutungamiri wenyika vadonald trump vamunjanja vanoti iyi inogonavo kuva nzira yekuda kubatsira vatrump kuti pamwe vanhu vechitema vanofanirwa kuvhotera vajoseph biden vangavhotera Kanye kuti vatrump vabudirire
murume uyu akamboitaura nhau iyi yechido chake cheku mhanyira icho chigaro cheutungamiri hweamerica muna 2050
kana muchiona sokuzva kwamunoita vaKanye West munoona sokuti izvi inyaya inokodzera zvikuru here
ndingade kukudzurai kumashure maybe makore almost maviri apfuura kana kuti matatu Kanye West akamboti zii kwenguva yakati rebei ari kunetseka neiwo mahealth issues ake emupfungwa atingati mapsychological issues pane kuridza kwaanga ari kuita kuLos Angeles kucalifornia ari pakati pekuridza apa Kanye West akabva angoonekwa akangobva abva pastage kwakutodzokera behind the stage kwakutotakura mabhegi ake kwakuenda. Zvinonzi ipapo Kanye West akaita yavanoti muchirungu nervous breakdown. Ndopa akazobudawo pachena nemudzimai wake achitaura kuti aiwa murume wangu anga ari kunetseka nepfungwa endi zvino hazvina kumira mushe izvozvi. Ndichitarira zvinhu zvakadai ndinenge ndichiona kuti ichava zvichamunetsa kunyanya nyanya mibvunzo ichabvunzwa nemaamerican kuti iwewe zvawada kuita mutungamiri wenyika asi wakaita uinewo dambudziko rawuinaro risiri rekuda kwako asi kungotiwo it's a health issue asi unozozvimanija sei nenyaya yekuti basa rehupresidendi basa rine lot of pressure unozozvigona sei. Saka ndoona kuti achaita dambudziko guru ipapo.
Pane chamunoona here chamunofunga kuti kuda pamwe hako Jerry uyezve munoziva kuti achada kupupidza ari mubato ripi here?
Achakwikwidza ari independent zvaanoziva andingati pane one chinhu chaamiririra. Tichitarisa nyaya yekumbinyikidzwa kwevanhu vatema kana kuti vanonzi maminorities, Kanye West anozikanwa kuti akataura kuti haoni kuti muAmerica mune dambudziko iroro. Saka ndingati panyaya yerace haana paakamira, uyezve tingangoti haazi munhu ane tsitsi nemabatirwo ari kuitwa vanhu vatema munyika muno, nekuti akatotaura achiti iye haoni dambudziko reganda muAmerica. Muna 2018 akaenda kuwhite house akasangana nemukuru wenyika iyo vaDonald Trump. Akapfeka chikepisi chavatrump chaya chekuti make America great. Saka ndinoona kuti pavakamira hapana kunaka kana tichiona kuti munhu akaendosa Trump munhu anga ari kuendosa mapolisi ake anga achiwirirana nemabatiro anga ari kuita Trump nyika. Saka asi mabatiro iwayo ndo achamutambudza mukampeni yake.
Pane zvimwe zvamunofunga here kuti zviri sure kwekufunga kwavo kutaurira nyika yose kuti anoda kukwikwidzawo kuita mutungamiri wenyika?
Pandakazvinzwawo ndakabva ndambofeya feya mbijana ndikati okay wakamirira chii varume ava. Ndo pandakabva ndasanganawo nenyaya yekuti vane damba refu ravo ravari kubuditsa muswe muvhuro. Saka munoziva vaimbi dzimwe nguva kana vaine damba refu rudo kubuda vanobuda vachimbotaura nezvaro. Ini ndinoona kuti iye abva afunga kuti ati ndaakuda kuita mutungamiri wenyika kuti zviunze mutauro uyewo zvichibva zvazowedzera damba refu rake iri vanhu vachida kunzwa kuti iyo mhanzi yaari kuimba iyi iri kuenderana here nekuda kuita mutungamirira kwamutungamiriri kwataura uku. Ndingada kungoti Kanye West sandiye ega wandingati muimbi kana kuti ekta ada kuita president. Kana muchitondera kune akatobudirira akazviita anonzi Ronald Reagan anga ari muekta aizikanwa patv chaizvo iye akatoita president wenyika inoi. Kune vanonzi Arnold Schwarzenegger avanozoita havo mutungamiriri wenyika asi vakaita governor wecalifornia. Saka iko kuita kwaKanye West uku hakusi kwekutanga, kune wakambozviita asi ndichiona hangu iye zvake ndoona kunge ane makata pamberi apo.
Uyo anga ari Tafadzwa Munjanja ari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Mvela mvela kambo kanobva kuna madzibaba Nicholas Zakaria. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika mazana manomwe ane gumi nenhanhatu 716. vagari vemuchitungwiza vanogunun'una pamusoro pekushayikwa nekutengeswa kuri kuitwa mvura muguta iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Divai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.